This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera nasi uri musi wesvondo mbudzi 2 2014. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Vamwe vagari vemuHarare vonyunyuta vachiti pfungwa dzavo hadzina kuiswa mubhajeti regore rinouya rakaparurwa neguta ravo. Vananyanduri vanoumba sangano richaendesa mberi zvido zvavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Rimwe sangano revagari vemuHarare reHarare Residents Trust rinoti richapikisa budget regore rinouya rakaparurwa nekanzuro yeguta ravo svondo rapera. Vagari ava vanoti vachapikisa nekuti kanzuro haina kuisa pfungwa dzavo. Kanzuro yeguta reHarare yakaparura urongwa hwemashandisirwo emari wegore rinouya wemari inoita $272 million. Richiti rinotarisira kuti zvikamu makumi mana kubva muzana zvemari iyi zvichaenda kumari dzichabhadhara vashandi, zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvichiiswa mukusimudzirwa kweguta. Tabata mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Isu seHarare Residents Trust takanga tichiongorora tichiona kuti zvizhinji zvaitaurwa newagari kupinda mubhajeti. Wagari waiti fixed water charge ndaibve uye mari inga itwe kuti isare kunzvimbo dzinogara veruzhinji yavari kuti ward retention iende pa 15%. Asi tinofara kuti 10% iyoyo yakaiswa mubudget inogona kubatsira kuita mamwe mabasa anosimudzira kuti service delivery isimukire muHarare. Tichiri tarisa budget racho hapana zvizhinji zvakachinja. Asi chatakanyanya kuona pabudget iri ndechekuti makanzelers eguta reHarare ari kukundwa pfungwa newashandi wekanzuru pakuti hawasi kufunda kubva kune kugona kubhadhara kana kutadza kwewagari, nekuti wagari vazhinji hawasi kugona kubhadhara mitero mizhinji. Asi tiri kuona kuti makanzelers edu paanopasisa budget haasiri kutarisa nhoroondo yemabhadhariro ewanhu.
Vari kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvichaenda mukusimudzirwa nekuwandudzwa kweguta, zvikamu makumi mana zvoenda kumari dzevashandi. Munotambira here zviitike izvi?
Chiri kuitika apa ndechekuti mafigures kana kuti zvikamu zvemari zvavari kutaura havasi kubudisa pachena, nekuti tikatarisa administration nemasalaries vari kuedza kuda kuzvitsaura tsaura. Asi ukazvibatanidza mari zhinji iri kuperera kuwashandi nekuita mitambo yavo hawo mumahofisi tingati mareception.
Mune zvamuchapikisa here mubudget irori sesangano revagari?
Isu tiri kuti minister welocal government ngavatarisise nyaya yekuti zvakange zvichitaurwa nevagari zvapindawo here mubudget. Chiri kunyanya kutibata inyaya yekuti kanzuro haina kubvisa fixed water charge. Kanzuro yaenderera mberi nekuchengetedza mitero yakatadzwa nevagari makore ese aya. Bhajeti riri kushandwa naro iko zvino ndiro ranga ringoripo kwemakore mairi matatu adarika, richiita kuti vagari vazhinji vave nezvikwereti. Zvinoreva kuti kanzuro haisiri kucherechedza mararamiro ewanhu nekugona kubadara kwevanhu mari dzinenge dzichichajwa necity of Harare.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Vanoita zvemitambo nezvemaoko pamwe nevamwe vananyanduri vanonzi vakabatana vakaomba sangano reZimbabwe Chamber of Creative Industries iro rinonzi richange richiendesa mberi zvido zvavo. Mukuru weNational Arts Council vaElvis Mari vanoti sangano iri richange riine nhengo shano dzinosanganisira Davis Guja naJack Nyapimbe. Tabata vaMari kuti tinzwe zvizhinji.
Tinotenda zvikuru nepfungwa dzakabva kumaartist. Nokuti vane bazi rakaumba guru rakapera rinonzi Zimbabwe Chamber of Creative Industries. Saka vakanga vachiuya kuzopira bumbiro ravo neurongwa kuti zvichafamba sei. Bumbiro iroro pane vanga vari pamusangano vakarigamuchira. Vakatotanga kubvisa mari yokuti vachifambisa sangano ravo. Saka tinotenda kuti paurongwa hwavo hwemaartist anga ari kublawaya anga akamirira maartist muzimbabwe. Ndezvokuti kusvika pamwedzi wakurume gurinouya vachange vava nemahofisi pamwe chete nekuti vaite musangano wokutambira nokuchitanga kuti Zimbabwe Chamber of Creative Industries ritange kushanda muno muZimbabwe.
Zvimwe zvinobatsira sangano iri kana kuti boka riri kuumbwa iri ndezvipi vaMari?
Ndinofunga chinhu chinobatsira ndechekuti mabasa edaya etsika nekubatana maoko aya anga achinge anongotarisirwa pasi. Achingoita semabasa asingafanhi kuunza chouviri kune vanhu vano vari mariri. Saka idanho rokuedza kutaridza ani zvake angada kutarira kuti isu maartist omuZimbabwe hatichangotariri kubatsirwa navamwe vanhu. Taakuda kuti zvinhu zvatinogadzira izvozvo angava dzimbo zvingava zvivezwa zvichiva ndizvo zvatinogadzirisa kuti titengese tichiwana chouviri isu. Saka bazi iroro ndo zvarichange richishanda kuona kuti nyaya dzemamarkets, nyaya dzemastandards, nyaya dzemawelfare emaartists zvichabatwa sei sezvo vari vanhu vanenge vakutarisa art sebusiness.
Vanofanira kunge vachiita nhengo dzeboka iri ndevapi?
Pakutaurirana nebumbiro ravakatambira vakatambira ivo kuti vanhu vanokwanisa kuva nhengo vanhu vari kuita mari nezvinhu zvamaarts. Kureva kuti panofanwa kuva neumbowo paunouya kuzotsvaga kuva nhengo kuti uri kuita mari. Nokuti harisi bazi rinotambira vaya vanokumbira mari kubatsirwa. Ndere vanhu vanoti isu taakuita mari kuitira kuti vachironga mabhizimusi emaarts asauya achitorwa navamwe vasina chido nekuumba maarts. Achitorwa nemaartist nebazi ravo kuitira kuti zvinhu zvinoitika imomo ingava pricing, ingava nyaya yefairness in trade zvose izvozvo zvinenge zvichitariswa nokuti zvine chokuita nokuti artist achava noupenyu hwakaita sei mune ramangwana nebasa raari kuita.
Vanga vari mukuru weNational Arts Council vaElvis Mari vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano remagweta echidzimai reZimbabwe Women Lawyers Association rakabatana nemamwe masangano vari kuita musangano wemazuva maviri wekuvhurana pfungwa pamwe nekudzidzisana nezvemabasa avo. Mukuru wesangano iri muzvarechedza Simbo vanoti musangano uyu uyo uchaitwa pakati pemwedzi uno unenge uchipowo mukana vanenge vauya kuti vasangane nemagweta anobva pasi rose. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavhulasi Muhlanganya uye weStudio 7.
Conference yatichange tinayo ichange iri kumusi wa13 nemusi wa14 November ichiitirwa panonzi Pandari Lodge kuHarare kuZimbabwe. Conference iyi ndeyemagweta echidzimai achange achiungana vari 100. Magweta aya achange achitaura chikurukura pamusoro pebasa ravo rechigweta kuti kana uchida kuti ugone kubudirira mukati meiyo profession yechigweta unoita sei, uyezve nekukurukurirana nokudzidzisana pamusoro pekubudirira kwemunhukadzi. Vachange vachitaurawo zvenematambudziko nenhunha dzevanhukadzi veruzhinji dzakafanana nekurodzwa kwevana vachiri vadiki nezvimwe zvakasiyana siyana zvavanenge vachitaura nezvazvo kana zvakafananawo zvenekudzidza education nezvakasiyana siyana.
Paconference yenyu iyi muchange muine magweta emunyika badzi here kana kuti iri kukokawo vamwe vanobvawo kune dzimwe nyika?
Conference yakanangana nemagweta echidzimai emuZimbabwe. Zvatiri kutaura tiri Zimbabwe tinoreva zvizvarwa zvemuZimbabwe. Zvizvarwa zvemuZimbabwe izvi zvinenge zvichibva kunyika dzakatenderedza dzakafanana UK, Kenya, South Africa.
Mukuru weZimbabwe Women Lawyers Association Muzvari Chedza Simbo vari parunare muHarare naMavhilas Muhlanganya uye weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti tikuendesei kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambira ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemukomana chizvarwa chemuZimbabwe Brian Moyo ari kugara iye kuSouth Africa achiita zvidzidzo zvake kuSouth Africa ikoko. Nhasi toda kuti Brian anga achitudza nezvenhoroondo yekuti chii chakamupa kuti aende kuSouth Africa. Kusina vabereki zvinombonzika kusina mai hakuendwi. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7 Brian.
Ndinotenda kuva pano.
Brian, ungatudza kuti chii chakaita kuti uende kuSouth Africa uye wakaenda kuSouth Africa uine makore mangani?
Chakaita kuti ndiende kuSouth Africa inhau yekuti zvinhu zvakaomera vabereki vangu uye nyayekuti ndakange ndichigara namai chete ndi baba vasipo. Mai vangu vakange vasingakwanisi kuti vave vanonibhadharira mari dzechikoro. So ndine vanini navo futi vandinavo and zvakange zvakaoma. Saka inini semukomana mukuru ndakaona kunge zviri nani kuti ndibude ndiende kuSouth Africa kunoti ndinotsvagawo basa ndive ndinokwanisa kuti ndizobatsira mai vangu.
Kana uchiti baba vanga vasipo uri kuti kudii, ungajekesa?
Baba vangu vanga vashayika. Nyaya yachona handidi kuti ndinge ndichinyanyoitaura zvakanaka because ine zvokuita nezvematongerwo enyika. But ndinoda kungoti nditaure pandinoti ndikwanise kutaura ndichipindura pandinoti ndikwanise kupindura.
Aiwa, tinozvinzwisisa Brian. Saka wanga waakusiya chikoro uine makore mangani kuZimbabwe?
Ndakange ndasiya chikoro ndine makore 16. Ndainge ndichifanira gore randakabva ndogorera ndaifanira kunge ndichinyora form 4 yangu.
Saka pawakasvika kuSouth Africa zvinhu zvanga zvakamira sei? Zvanga zviri nyore here?
Zvinhu hazvina kuita nyore because kuuya kwandakaita kuSouth Africa ndakauya ezenami accompanied minor akajamba boda. Ende munoziva kuti kana tichitaura nhau dzekujamba boda haizi nyau yekuti tingataure zvakanaka because rwendo rwokujamba boda ari rega pachizvarwo inyaya payo yega yakatooma. Ende semunhu wekuti unengochingoteeranawo nevamwe vakomana vaunenge wasangana navo murodhi uchiti handei handei musina kana mari dzachona dzekufambisa dzekuti mukwanise kudya, upenyu hakuna kunge wakamira zvakanaka.
Kana uchiti makajamba bhodha, ungajekese kuti zvakafamba sei? Makaenda nepabhodha apa here muchipinda musina mapepa kana kuti makaenda nekurwizi Limpopo?
Takaenda nekurwizi kuLimpopo.
Manga musingatyi here makarwe ari murwizi?
Taitya but zviri nani kuti titeke, zvanga zviri nani kuti titeke risk yakadaro because takatarira situation yanga iriko kumusha muna 2008 pandakabva. Yaitoda kutoti inini semukomana mukuru ndive ndokwanisa kuti ndione kuti ndingaite sei kuita kuti mai vangu nevanin'ina vangu vave vanokwanisa kurarama uye vave vanokwanisa kuti vaende kuchikoro. Denanga ndakaramba ndiripo inini vanin'ina vanga vaenda kuchikoro. Saka inini ndandasarwa negore rimwe rekuti ndipedze chikoro. Saka ndakaona kuti zviri nani kuti inini mukomana mukuru ndikasiya pafom 4 panapa ndikaenda ndikambonotsvaka basa. Maybe ndaikwanisa kuti ndizowedzera kuti ndive ndinopedzisa chikoro changu kana ndinge ndakwanisa kunosenzwa kana kumapurazi kana kupi kwandaizongoti ndawana basa muSouth Africa.
Une vanin'ina vangani?
Ndine vanin'ina 4.
Saka wasvika kuSouth Africa chii chakaitika? Wakakwanisa kuwana basa here? Ndiani akazokubatsira?
Ndasvika kuSouth Africa ndakagara panonzi pastage bridge raNelson Mandela. Pane bridge inonzi Nelson Mandela Bridge. Kana vagari veSouth Africa vanoriziya kunyange veMjoburg. Ndagara pastage bridge yaNelson Mandela Bridge for 3 months. As a street kid in South Africa, ndisina kwekuenda, ndisina pekugara, ndisina chekudya, ndichidya zvokumbira, ndichienda kunokumbira every day maKFC na McDonald's, chikafu chinenge chasarira kuti ndidye for 3 months. Ndagara ipapo. Zvakazoitika ndezvokuti ndakazosangana nevamwe vakomana vaibva pachikoro. Saka vakomana ava ndakavanzwa vachitaura chishona vachiti vanobva kuchikoro. Saka pandakataura navo vakanditaura nezvekuti pane chikoro chekwa Bishop Paul Vereen chinoitwa Albert Street School pa Central Methodist Church. Ende yaivi vakanditaura zvikanzi inzvimbo yekuti inokwanisa kugarika pane kugara pasi pemabridge, because vaindudza kuti kunopiwa vanhu chikafu uyezve unokwanisa kuti ugeze.
Aiwa, tinokutenda zvikuru Brian nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda kwamuri kuti matipa mukana ndive ndinotaura pamusoro peupenyu hwangu.
Aiwa, vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi tichiita hurukuro yedu nemukomana Brian Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara muSouth Africa. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinokutenda zvikuru Blessing nekutipa mukana wekunzwa nyaya inosuvisa kubva kune mukomana wataura naye. Totarisira kuti magumo enyaya anenge achifadza. Teererai svondo rinouya. Nako kambo matuwe kubva kuna Alec Machesu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vari kunyunyuta nebhajeti rakaparurwa neguta iri sezvo pfungwa dzavo dzisiri mubhajeti iri. Vananyanduri vanoumba sangano richaendesa mberi zvido zvavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kune vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu, teererai paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. anokuoneka nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndichitimurari zvakanaka vateereri tekusiyamina mavhulasi muhlanganya uye.